the gun does not lead the path. Being practiced and exercised in Zimbabwe. Izo zekunzi kwanzi masoja atauri kubva kuhondo kwatakabva masoja anga ane representation mu politics ivo vamugaba vanozviziva handisi kuziva kuti uyu wava kutaura naye kuti masoja nemacomrades haatauri zvenyika ari kuvapa agenda iyo ndiani vana mujiri vaive mupolitibhiro vanatungamiriri vatungamirai vaive mupolitibhiro vari masoja ko nhasi zvaipei kwauya ani The gun does not lead the path. Ah. The gun is there to protect. Not only the party, but even the ordinary people. Kana pakaita dictator anenge amira ari kumusoro uko can abuse people. And the gun ine nyaya yekudzidzisa kuti uku kumuenda uku kumawere uku but ndiri kufunga kuti pari kunzi gani pari kurehwa kuti mashoko akataurwa na CDF kuna Jonathan iwayo ndo mashoko edu manje iwayo hasi egani mashoko echimurenga mashoko echimurenga kana vamugabe vachiti gani kuti avari kuti iyi criminal iri kuuraya nyika voti gani isataure ina hanchazoita orientation yacho vari kuiwana kupi ende ndotoshaya kuziva kuti ndivo vamugabe vataive navo here kana kuti vave vamwe vamugabe vakazvarwa mazuva ano ano aya because surely we cannot have munhu watabva naye kure kwose uku achizvicontradicta pasina chikonzero no zvakataurwa nachiwenga about behavior yajonathan ndo zviri kumacomrades ose saka hatidi kuti tisvike pasituation yatinoita showdown yekuti totosvika pakukakira navanhu vachiona kuti tiri kuti mukuru tarisai kuti kwamuri kwasara vangani vamai venavo kuvamwe venyu vese varipi gurupu rinorasika here kana kuti kunorasika one kana muchifamba muri 1999 voenda vakadai ivoti ndo varasika ivavo aiwaka asizvo abuda mu999 ndiye anenge arasika saka mukuru ngaatarise vaaive navo aone kuti vanopururudza kana mai vaya vaitaura zvavaitaura zviro vanopururudza ndevaaive navo here kana kuti ndevaakasangana navo panzira vari kufarirei chisingafadzi wawakabva navo saka isu as war veterans nevanhu vezimbabwe vakatsigira hondo hatina kusacrifisira kuti mangwana zvinzi mhuri yekwangana ndo yoita machikichori pabuda murume papinda mukadzi pabuda mukadzi papinda mwana isu tichingozvuviwa semasanzu aimi kare taiti ticha vakati 1-2 toti itikandi ende iyo inonzi itikandi itikandi hazviti mai ngavavate vachiziva kuti final word yezimbabwe haibvi kuna vamugabe vamugabe kuda vanhu vakuti va vakafunga kuti zvoreva vanhu vakawanda kukudza kwekuti munhu mukuru mugabe umwe chete cannot decide for millions imi motofara kuti murume wangu anogona zvaareva ndizvo kunaani ndanhasiadzaina harina kubva kwavari nhasi saka vanhu vari kurarama nenzira idzodzo hatidi kupfuurirana tichiudzana kudzidzisa vanhu kuti vajaire kunanzva poison vachifamba naye we don't want that Saka vanhu veZimbabwe muchavhota zvakanaka muchivhotera wamunoda.